Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 10/2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Rakwaita family basket re consumer control of Zimbabwe even though arina unyawaderera nemari yakawanda kana nepercentage yakakura sitereke kwakonzereswa maonero angu ini ne
Consumer Council of Zimbabwe yazivisa nhasi kuti mari inodiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu pamwedzi yakadzika nekuda kwekudzikama kwedhora remunyika.
Mwechinja taona kuno kuchatafarira ndechekuti environment yaivako kusvika pamaelections aiitwa inge very peaceful inge nerunyararo kune makeses mashoma zvikuru akarekodzwa ekurwa kwevanhu ekuemabductions ndekushungurudzwa even kwema opposition political parties
vanhu vakawanda vomirira kunzwa zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika yeKenya Mungwa mudzimai wemuZimbabwe akapiswa nemuchetura weacid kuSouth Africa otarisirwa kurapwa muAmerica mushure mekubatsirwa nezvizvaro zveZimbabwe pasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Consumer Council of Zimbabwe yazivisa nhasi kuti mari inodiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu pamwedzi yakadzika nemadhora emunyika mazana manomwe nemakumi matatu nemaviri ane masendi makumi matatu nemanomwe kana kuti $732.37. Izvi zvinoratidzawo kuti yadzika nezviga makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 0.26% musvondo raipera musi wa5 nyamavhuvhu. Sangano iri rinoti kudzikira kwemari inodiwa nemhuri yevanhu vatanhatu uku kwakakonzerwa nekugadzikana kwemusika wemari mutema mumasvondo maviri adarika. Consumer Council of Zimbabwe yatiwo inotarisira vezvitoro kuti vadzikisewo mitengo yezvinhu nekuda kwekudzikama kwezvinhu uku. Muna Chivabvu mhuri imwe chete yainge yoda mari inodarika $133,000 pamwedzi uye muna Chikunguru Consumer Council of Zimbabwe yakati yakakundikana kubuda nemari yaidiwa nemhuri yevanhu vatanhatu nekuda kwekuramba mitengo yezvinhu ichikwira. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti havaoni vezvitoro vachideredza mitengo nekuda kwekuti mutengo wemafuta waderera, vachiti pane zvakawanda zvinoita kuti vemabhizimusi vakwidze mitengo. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Rakwaita family basket re consumer control of Zimbabwe even though arina unyawaderera nemari yakawanda kana nepercentage yakakura sitereke kwakonzereswa maonero angu ini nechekutangisisa tiri kuona mutengo wemafuta edzimotokari wakaderera with effect from 2 August 2022. Gazetted price ye diesel for example i $1.04 yakaderera kubva pa $1.80 muna June. Maonero zvakare blend petrol yakaderera kusvika pa $1.60 ichibva pa $1.77. Saka that's a significant reduction in the price of fuel. Ende saka munoziva mutengo wefuel unoaffecta mutengo yezvimwe zvinhu zvese. Saka fuel yakaderera zvinoreva kuti cost of living inotidereraiwo. Uyewo zvakare makaona mafuta achangopfuura Zimbabwe dollar yatombo appreciator because iri hayo volatile but exchange rate tamboona icha appreciator izvozvo zvino affectawo zvakare mitengo yezvinhu zvino affectawo zvakare cost of living saka kuderera kwefamily basket kukunya wakonziriswa maonera angu ni zinzu ilizo zo.
Chitiko chakanda hii, Dr. Shitambara, chinu chitua erika na wazino gara chitika ozo kuti marino diwa ne mwuri ino wana kumbo kupira ichizika sa izo ozi.
Chitiko ichi, makatari sakwere mzibabu chita asinika zakasi ya nasi ya na chizino itika. Kuti mwezuno, chida, family basket na wati even PDO, yanga ilipa level 10,000, mwezuno ya ya derera. Zino itika, zino ungo dependa ne kuti inflation ya mira se inflation se zino zwe ino meja kukwira kwa zino me ekonomi zikana zisiru kukwira ne reti zaka kura zino kona kita oza gara zino batsira in terms of my real income ze wano zino batsira in terms of what an ordinary family would require from with wega wega yatikati family basket or yatikati PDL.
Tiroku nzgoe ve Consumer Council of Zimbabwe waruku kuru zira o vezitoro kutivanga wachidzikisa o mitengo nekudagwe kudzika kurukuita o zinu ikoko. Munga onere paine chino itwa na ewe vezitoro.
Ku economics ne mashoke kuti normally ma prices they are sticky downwards. Zira kuti even though ma costs ekugadzira zvinhu akaderere zvatora takati mutengo wefuel waderera. Asi kuti mitengo yezvinhu muzvitoro iderere kazviwanzi kuitika ingatombomire iri pamalevel aire but kashoma kuti mitengo yezvinhu iderere unless makosti acho for example makosti ekuwana mari kumabhanga makosti marent mautilities the cost of energy because ari kukwira yawo makosti yayo saka akakwira ete haya rate than kuderera kwaita ngatiti mutengo wemafuta zvinongorova kuti zvinongotongokwira padza kukwira maybe ne rate inenge iri pasi.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti raendesa zvekare chikumbiro kudarire pamusoro reHigh Court mukuedza kuti nhengo dzedarire paramende kubva kubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scala veZengeza West navaGodfrey Stole vechitungwiza North vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Chikumbiro chitsva ichi chiri kutarisirwa kunzwikwa mudare musi wa15 Nyamavhuvhu. Vaviri ava nevamwe vatsigiri vebato iri vari kupomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga kunyatsime kuchitungwiza mushure mekupondwa kwenhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Alley. Kunyange vamwe vatsigiri vebato reZANU PF vakabuda pamavhidhiyo vachiita mhirizhonga hakuna akasungwa mapurisa achiudza Studio 7 kuti hakuna akamhan'ara. Asi vaSkala vanoti kune nyaya dzakawanda dzakamhan'arwa asi hapana veZANU PF vakasungwa. Kuverengwa kwemavhoti kuri kuenderera mberi muKenya, musarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kukwikwidzanwa zvakasimba pakati pavaWilliam Ruto vanove mutevedzeri wemutungamiri wenyika iyi navaRaila Odinga. Idzi dzinogona kunge dziri sarudzo dzekupedzisira dzavaOdinga kukwikwidza uye kave kechishanu vachipinda musarudzo dzekuva mutungamiri wenyika. Munhu anokunda musarudzo anotarisirwa kuti awane mavhoti anodarika zvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. Zvimwe zvizvarwa zverudzi rwevashona kubva kuZimbabwe zvakatamira kuKenya makore makumi mashanu adarika zvakavhotawo kekutanga musarudzo dzemunyika iyi mushure mekupiwa magwaro eugaro nemutungamiri wenyika iyi ari kusiya basa vaUhuru Kenyatta. MuKenya pari zvino mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kuongororawo sarudzo idzi. Mumwe ari kuongorora sarudzo mutungamiri wesangano reWomen's Academy for Leadership and Excellence muzvare Stabile Dewa. Ngatinzwe hurukuro yavaita na Blessing Zulu weStudio 7.
Isusu sewaupe tiri munyika yeKenya umwe matakauya nemainspiring women leaders ari kucontesta muZimbabwe muna 2023 anobva kumabvuku kumasvingo rural nekugwanda kuti vauye kuzodzidzawo nekuobserva maelections vachiona zviri kuitwa nemamwe madzimai muno muKenya. Mibi chengotanga kutaura chatanotisa ndechekuti former presidential candidates aripo apana mudzimai.
Izvozvo mukati zvakasiyana sei ne zvatakaona muZimbabwe musarudzo dzapfuura dza 2018.
Zvinhu zvakatosiyana nekumusha mukatarisa muna 2018 taitova nemadzimai akati one day akakontesta sema presidents. But as we're not from a running mate, out of former presidential candidates, three vavo vane ma running mate madzimai, zviri zvinhu zvatinokurudzira. Asi tikatarisa paperformance yemadzimai esari kukontesta inenge yakatidzikira imbijana pane zvanga zvichitarisirwa kunyanya madzimai echidiki vashoma zvikuru vataona vasumuka vachikontesta vachikontestawo maleadership positions aye because pari kukontestwa mapositions anosvika 6 president, county, maconstituents, magovernors, masenators newe women representative. So tangoona zvakare sekuZimbabwe kuti madzimai mazhinji ari kungokontestana kuwomen representative.
Zvii zvimwe zvamaonawo musarudzo idzi zvamungati zvinoyemurika?
Chimwe chinhu chataona kuno kuchatafarira ndechekuti environment yaivako kusvika pamaelections aiitwa yange iri very peaceful, yange nerunyararo. Kune makeses mashoma zvikuru akarekodzwa ekurohwa kwevanhu emaabductions ndekushungurudzwa even kwemaopposition political parties. Zvinhu zvatinokurudzira kuti maelections angoitwa murunyararo. Chimwe chinhu chatanotisa kuno yakafanana nezeki yedu inonzi Independent Electoral and Boundaries Commission. Mukatarisa zviri kutaurwa nevanhu vekuno Kenya vashoma zvikuru vari kushoropodza commission iyi.
Nechikonzero cheise maonero enyu muzvaredhio?
Tingangoti vanhu vacho vakawanda muno nyange vekuruling party kana opposition vanoika kuva netrust mucommission yavo kuti inokwanisa kuita basa rekurana maelections in a free and fair manner. So tikangotarisira kuti yanguva yekuverengwa kwemaresults kuti vachangokontinua sezvavanga vachingoita nguva yese. Hatina kuona vanhu vanyatsobuda vachiratidza kupokana necommission iyi sezvatinonyanyoona zvichiitika kuZimbabwe. Chiri chinhu chinenge chakanaka because chinobatsira kuti vanhu vatambire zvinhu zvinobuda musaridzi. Uye zvatina kuonawo masoja achipindira mumaelections ekuno kuKenya zviri zvinhu zvakanaka zvinokurudzirwa and tinongovimba kuti zvichangoperawo zvakadaro pasina kumbunyikidzwa kwevanhu kuti vavhotera ani. Chimwe chinhu chatadzidza kuti mapolitical parties ekuno kwaanonyanyofoma macoalitions anosanganisira madzimai, vanhu vekumaareas, maregions, maethnicity akasiyana-siyana vachibatira pamwe chete kuti vawedzere maresults avo.
Zvii zvamuri kuonawo zviri kubuda musarudzo pane zvaverengwa kusvika pari zvino?
Pane tuma presidential candidates vaRaila Odinga nevaRuto. Pakati pavo ndopari kuratidza kuti pane competition yakanyanya. Izvi zviri kutoomesera vanhu vakawanda vatinoti mapolitical analysts kuti vakwanise kutaura kuti ndeupo vanofunga kuti achakunda.
Mutungamiri wesangano reWomen's Academy for Leadership and Excellence Muzvare Stabile Dewa vari parunare kuNairobi, Kenya naBlessing Zulu Studio 7. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai anenge achishungurudzwa rePumulani, Minnesota African Women Against Violence Muzvare Comfort Dondo vanoti vari kufara nekukwanisa kubatsira muzvare Primrose Ruocha avakadirwa muchetura weacid kumeso nemurume wavo vari kuSouth Africa kwavaigara vakatsva zvakaipisisa. Muzvare Dondo vati vabatsira muzvare Ruocha kuti vawane rubatsiro muAmerica. Vanoti vakawana rutsigiro kubva kune zvizvarwa zveZimbabwe pasi rose nechimwe chipatara chepamusoro cheMayo Clinic chiri muMinnesota chichange chigadzirisa uso hwamuzvare Ruocha mumavhiki anotevera. Muzvare Ruocha vakatowana mapepa avo ekufambisa nezuro. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Dondo nezvenyaya iyi.
Bvunzwa kufara kubatsira muzvare Ruocha Primrose aka dirwa acid nemurume wake wanga achisiyana naye ari kuSouth Africa. Takatumirwa nyaya yake nemasocial lights anosanganisira iwo asismeli nevamwe. Takamu wanira anachiremba kuno. One of the best hospitals in the world, inonzi Mayo Clinic, ilikuno kwa njino gara. Vakati wano mbasira kumunzo sera chiso chake, shakare. Nekuti asidi ya kamu pisa. Maswake afarika. Saka atukunzo wakufara. Kuti Primrose atenga aku wana chiso chake back.
Imi murugu batira sei mudzimai uyu. Uyeje klinika. Ya achange achirapka, ichange irikuda Maria Kawanda sei, ichabwa kupi Marie.
Ina apana Maria Kambuwanda ya nakanyia kushandisa pana Supreme. Nekuti sejari yavo is about $1.3 million. Antia nakangu ita kungu batafu nare, nekuenda pa email, nishinyura matamba, nishikumbira rubatiru. Nekangu si program yedu maybe kuda, tango shandisa maybe $10,000-$11,000 ye Mario ya apa kumadona. Kutinge truku wanotisitwe duwa ngevaru kuya kuno. Vashitura matesi kumachiremba wa South Africa. Henge simbori Maria Kawanda. 1.3 million imari ukubatirwa ni anachiremba wa kuno kumayo. Saka nunzo kutenda. Mwende batiru kutenda mwende Zimbabwe. Daitango kwa niso kuramba tisita nana shakadaro. Uyeze, ndrao kuru zilo uru jinjiru wa Zimbabwe, kutidai takwanisa kuwa na iye muna akaita shakadai kumwanasikana ushu. Iye mkumana anuba ugweru, tiange tu kutera ninye yake, ai waka anufanirwa kunge arimu chitokisi mkumana uinu, kuti shakaita ishu kutu uraya munu. Saka, ndukundu wangukufara ne kuti chirongwa chedu pumulani, Minnesota African Women Against Violence, taka kwanza kuwa na wakubatira Primrose, akawana visa rake nezuru, achange aruko ya kuno kwa Amerika, tuku zokara na etu mbatira, shimu supporter, wanawe Zimbabwe wa donator mari wa kubatira, kuti ange aruko wana wakugara shakanaka, apane ngari kuno kwa Amerika, shimu batira ni mwuri yangu tukufara, shange tigara na ye kushuka apora, tono kuti wanawake ku Zimbabwe wa batirika, sakandonzi wakufara ni kutena.
Vanga wari muzare Comfort Dondo, mutungamiri wesangano repumulani Minnesota African Women Against Violence, vashitoro na Marvelous Musanganya wewe Studio 7, varu ku Minnesota mu America. Makuru kota ano nane zvekudzikidzana nedzimwe nyika va Frederick Shava vemuZimbabwe na amai na Lady Pando veku South Africa, vaita musangano wekudyidzana nhasi muPretoria, uye panga pachitaurwa nyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro ekushanda akasvika kumagumo, uye zvave kutarisirwa kumanikidzwa kubuda munyika iyi. Vashava vaudza nepfenyu reSABC kuti nyaya yemagwaro eZimbabwe exemption permit yakonzera kusagadzikana muzvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda muSouth Africa, asi vakati zvinofanira kuremekedza mitemo yemunyika iyi. Amai Pando vati dambudziko rezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika yavo zvisina magwaro rinofanira kugadziriswa, vakati patotanga kuita mushandira pamwe wenyika mbiri idzi kumugano wadzo. Mumashoko kuvatore venhau, bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa rinoti vaviri ava vari kutarisirwawo kuziya nyaya yechibvumirano chekudyidzana kana kuti Binational Commission. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu wa Studio 7 abata murwiri wekodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern African Liaison Office vamunjodzi mutandiri.
Musangano uyu waifanira kunge uri musangano une chiremera uye wakakosha zvikuru, kunyanya panguva yatiri yekuti zvizvarwa zvekuZimbabwe zvine matambudziko akawanda zviri kusangana nawo muno muSouth Africa.
Saka zviza manga muchitarisira kubva kuna Vashava.
Chekutanga ndechekuti Vashava waifanira kunge vakazama nepavanogona napo kuti vaunganidze maZimbabweans kana kuti vanzwe zvichemo nematambudziko ari kusanganikwa nevana vemuZimbabwe vari muno muSouth Africa, uye kutiwo vanhu vagere muno muSouth Africa vaifunga kuti dambudziko iri raida kuadreswa sei. Zvizhinji panyaya yemaZTP chatozoitika ndechekuti taona kuti Vashava vanga vasina kugadzirira zvese izvi.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nemhaka yekuti vakatora macitizens avo ari muSouth Africa for granted. Vaifanira kunge vakavabvunza kuti todii nematambudziko atinawo, zvamunoda kuti tisvitse kuhurumende yeSouth Africa ndezvipi. Tatozonzwa Vashava vachitaura kuti aiwa hurumende yakarongedzera kuti igamuchire zvizvarwa zveayo zvinenge zvadisaida kudzokera kuZimbabwe. taona oma efforts ekuzama ku mix ama issues kubatanidzira nyaya yema ZTP nenyaya yekuti maZimbabwe ari mu South Africa ngarege kupara mhosva
sei muri kuti vabvongodza muto
idzinyaya mbiri dzisingafaniri kumbomixwa nani zvake kana kusanganiswa zvikuru nemakurukota ehurumende akaita sevashava nekuti hadzifaniri kusangana maZTP holders hapana evidence inotaridza kuti imbavha kana kuti ndivo mbavha muno muSouth Africa saka hatitarisiri zvakadaro but taona dambudziko iri kuti idambudziko rekuti havana kukoshesa kuda kunzwa zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa pamwe chete nevanomiririra kodzero dzevanhu even vemuno muSouth Africa vacho kuti vanoonawo nyaya iyi maonero api
kuri kuti vanga vakupai mukana zvii zvamanga muchida kuti vakoshese
taifungidzira kuti vashava vaifanira kunge vapusha nyaya yekuti maZTP holders vanhu vashoma-shoma kwazvo tichitarisa vanhu vekuZimbabwe vari kugara muSouth Africa vasina mapepa pane gwara rakajeka raifanira kuti makurukota aya ataurirane kuti toita sei kuti ugaro wezvizvarwa zvemuno muregion kana muAfrica huve hwakagadzirisika matambudziko ari pati uye tomagadzira sei izvo zvina kubuda zvine kujeka mumusangano watanzwa
mukuru munyaya dzekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office vamunjodzi mutandiri vari parunare muJohannesburg South Africa na Blessing Zulu Studio 7. Meya vechitungwiza vaLove More Maiko vanoti hurumende inofanira kurumura guta ravo kubva mukuwaniswa mvura neguta reHarare. Guta reHarare racho riri kutatarika kuwanisa vagari varo mvura zvichitevera utadza kutenga mushonga kwekambani yeZimbabwe Phosphate Industries kana kuti Zimfos inosungirwa makanzuru kutenga mushonga kubva kwairi nehurumende. Nzvimbo dzakatenderedza Harare dzakaita sechitungwiza neRuwa dzinowanawo imwe mvura kubva kuguta reHarare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Mukuziya nezvedambudziko remvura iri Blessing Zulu Studio 7 abata vamaiko.
Chitungwiza senzvimbo yaane makore 43 iripo. Iri nzvimbo zvakare ine the third largest urban population munyika. Yararama makorosa sina painoti payo. Painowana mvura ichimirira nokupuwa kana mvanga vapamba chaipo ukava baba kana mukava mhuri inomirira kuti vepanext door vatange vaguta vozokupaiwo zvinenge zvakaoma. Dambudziko iri ndo rakatarisana nechitungwiza.
Saka muri kukurudzira hurumende kuti iite sei vamaiko kugadzirisa dambudziko?
Tinoti kuhurumende nekuti tinoziva izvi hatisi kutaura zvinhusiko, tinoziziva kuti Water Act inomanejwa neMinister of Water. Zvakare maWater Rights ari muhofisi yemutungamiri wenyika. Tinovakurudzira kuti ngavachitora matanho ekumeka sure kuti vanhu vechitungwiza vararama kwenguva yakarebesa mukatasa 43 years. Munhu atokura kana ari munhu atokura atone muzukuru. Hatingakwanise kuramba tichirarama nekuenda mberi tisina patinoti pedu, tisina senzvimbo seguta, nzvimbo yatinoti yedu yekukwanisa kunge tichikwanisa kunge tichizviraramira toga tisingamire kutarisira panext door.
Muri kukurudzira kuti vatarise kunzvimbo dzipi chaidzo kungabve mvura inokwanisa kunwiwa nevanhu vemuchitungwiza?
Urongwa hwemuda dam hwavana makore ngahuchivambwa uchitangiswa uitwe uzadzikiswe. Asi sekuziva kwatinoita nyaya yekuvakwa kwedhamu, it's a long term project. But in the interim, taivakurudzira, tiri kukurudzira hurumende kuti dai yakwanisa kuvaka canal inobva nekunana Eastern Highlands uko. That canal can take even at least 100 kilometers kubva uko ichiunza mvura yakachena yekuti ikaiswa muna Harava kana kuti muna Sekedem in the short to medium term vanhu muchitungwidza vanenge vane solution. Ende mvura iyi haidi machemicals akawanda, you find it, it can only be one chemical or two. So we are saying kuti kuhurumende whilst vachipesua whilst they can start to pursue the Muda Dam project, ngava achiitanga kuvaka kanari or canal inobva nekumanika land, ikwanise kutanga kutuindira mvura.
Inenge ichienda kupi mvura iyi vamaiko?
Muna Harava na Seke Dam Chitungwiza senzvimbo ine the third largest urban population, ikwanise kuzviraramira iri yoga isingatarisire kubva kune vamana baba veku next door kana kuti kumabhururu e next door. Ndo zvinhu zvoga zvingatibatsire kuti tikwanise kudhila nedambudziko remvura ratinetsa mukati menzvimbo ino. Mukada kucheka even munguva yecovid zvaive zvakaoma kwazvo kuti hatingararami nezvibhorani mukati muno munzvimbo yemaguta. Nyaya yemvura inotobuda patepi ndo zvinhu zvatinotarisira, ndo zvatinoshuwira especially mu21st century ino, especially takatangana nemavision 2030 or vision or agenda 2063.
Meya vechitungwiza vaLove More Maiko vari parunare muchitungwiza naBlessing Zulu Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change, vaNelson Chamisa, vari kukurudzira kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vapiwe mukana wekuvhota vari munyika dzavagere. Izvi zvinotevera kuvhota kwakaita vana veKenya vari mhiri kwemakungwa musarudzo dzakaitwa neZuro. Mukuzeyawo nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri werimwe bato rinopikisa repatriotic Zimbabweans vachaosi muchine ripi Mutama, vagarawo vachikurudzira kuti vana veZimbabwe vabvumidzwe kuvhota.
Iyi inyaya yakanaka chaizvo yekuti hurumende yeKenya yakapa mukana kune zvizvarwa zvayo zviri mhiri kwemakungwa kuti zvivhote, nekuti tinoona kuti vakaremekedza kodzero dzinopiwa zvizvarwa izvi nebumbiro remutemo renyika yemuKenya. Zvekare vakaremekedza bumbiro reHuman and People's Rights reAfrican Union, zvekare neHuman Rights Charter of United Nations inokurudzira kuti zvizvarwa zvepasi rose zviwanikwe zvichisarudza vatungamiriri vazvinoda munyika madzinogara, kana kuti kungave kunyika kwavari kupotera kana kuti kwavari kushanda vari mhiri kwemakungwa.
Tinonzwa kuti zvizvarwa zveKenya zvinosvika kana kudarika mamiriyoni maviri zviri kunze kwenyika iyi, asi vanhu vanokwana kuita zviuru gumi nemazana mana nemakumi mana nevana ndo vanonzi vakakwanisa kunyoreswa kunge vachivhota. Zvii zvamungataura tichitarisa musiyano iwoyo wekuti vanhu mamiriyoni mairi vari kunze kwenyika asi konyoresa kuvhota vanhu vanongodarika zviuru 10,000 chete?
Ndinoona kuti inhau inoenderana nenyaya yekuti registration yekuti vanhu vanokwanise kuvhota kana kusarudza vatungamiri vavanoda musarudzo dzemuKenya ndo inofanirwa kusimbiswa kuti vose vari mhiri kwemakungwa vawanikwe vachikwanisa kuvhota.
Zvii zvingadzidzwawo neZimbabwe Electoral Commission paurongwa ihwohwu hwekunyoreswa kuvhota, nekuti vari kunze kwenyika vange vachikwanisa kuvhota hwakaitwa nebhodhi inomirira sarudzo muKenya?
Tichitarisa sarudzo idzi dzemuKenya, tinoona kuti Zimbabwe Electoral Commission inokwanisa kudzidza zvekare kuti iwanikwe ichiita registration yezvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa kuwana mukana wokuti zvisarudzo zvatungamirwa zvinoda musarudzo dzemuZimbabwe dzinouya zvingave gore rinouya kana kuti pamberi apo nekurarama kwatinoita munyika yedu yeZimbabwe. Handione kuti zvizvarwa zvemuKenya zviri kunzi zvakanwa zvivhota zviri 10,000 asi vose vari mhiri kwemakungwa vachisvika 2 million zvinowanikwa zvichikanganisa hurumende dzemuAfrica kuti dzipe kodzero yekuti vana vemunyika dzavo vari mhiri kwemakungwa vanhu vachivhota. Nekuti tikatarisa nyika kaita seRwanda inowanikwa ichibvumidza kuti zvizvarwa zvayo zviwanikwa zvichivhota, iri kutoti iyo mudhorobha rega rega riri mhiri kwemakungwa rine zvizvarwa 40 kuchange kuchiitwa polling station kuti vawanikwa vachikwanisa kuvhota.
Bato renyu rinozivikanwa nekuve pamberi kurwira kodzero dzevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vange vachiwaniswa mukana wekuvhota vari munyika dzavagere. Mashika papi nehondo iyo yekurwira kodzero idzodzo? Tinotenda mutungamiri webato rinopikisa repatriotic Zimbabweans vachaus muchine ripi mutama anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusemina mutungamiri Nkomo.